manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2019 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido sevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiswa dhavengwa uri kutaridzwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZim Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiswa dhavengwa uri kutariswa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashaikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavadhavengwa vanjavuliso dhavengwa vaudza Studio 7 kuti mutumbi uri kutariswa kusvika muSouth Africa nhasi usati waendeswa kuvulawa yemangwana. Nhengo yebod Redumiso Dhavengwa Foundation va Roma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavadhavengwa nezuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vazivise nyika kuti vadhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navadhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vadhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vasiri Ramaphosa mangwana uye nyaya yavadhavengwa inozotarisirwa kuzeiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navamoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the body also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi uye mutungamiriri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiriri wenyika adzoka, ndipo pachaona kuti toita sei panyaya yekuziya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vadhavengwa vanoradzikwa kupi.
Ezvino tripa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wavo ndianani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kundava zvinduna apa. Kwakwaka chengeta vana baba vavo nemateteguru avo ndiko kwavari kutarisira. Kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko possibly kunongo tarisira kuti ne Saturday iyaya iri kutevera musi wa 1 asi asati zvapedzisira hazvo vachiri kuchiri kugadziriswa.
Ko pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti the Black Russian hapana munhu angati ndakupai ugamba asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yose vari kuziva mabasa akaitwa naNdavema. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuti nzuri gamba kana achitaura nechiti munhu igamba gamba ni unenge kwazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba asi mabasa ako ndiwo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunhare kumba kwavadhavengwa kubulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushayira kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru rataa tichiita tese. Asi izvo hazvisi mumaoko edu tinozvitambira asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake. Vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti daka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi. Asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo. Nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika pavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisi tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake. Ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZim Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zim Expo yegore rino vatwenderai Taylor kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaTaylor.
Maita henyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei, zviri kufamba sei kuZim Expo?
Yataka nhasi kumuguta reChicago. Tiko takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipoti, vane mapasipoti avo akapera, vada kuita mabirth certificate evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhandare yedu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago washanyi wose vari kuuya vane mabhizinesi maZimbabwe nane mabhizinesi dzavo muno muAmerica vanenge vachinetiweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kubata kwavari kuita mabhizinesi avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZimexpo apa?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakarejista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo emakambani ari muno emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii zvikune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazenge seni zviri kuitika kumusha vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvii zvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZimexpo gore rino?
Gore rino taka besides mabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza ja signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weMizimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu zvakamira sei, zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno muAmerica tine mastates anokwana zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, asi makumi mashanu.
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akarejista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZimexpo 2019 soccer champion.
Ndizvozvo. Zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZimexpo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica uye tokurudzirana kuti ngatiwo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita henyu.
Tinotenda. Avanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZimexpo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma vari kuona kuti mukati nezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Wagariri vari kuti magetsi aya haasiri kuteedzerwa shedhu yakabuditswa neZESA. Vanhu vakungotaura kuti aenda.
Mati maitawo here matanho yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemo?
Isu tagara tinosangana neweZESA. Saka tiri kutarisira zvakare kusangana navo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council wakatura mazwi kune watungamiri hweZESA wachivazivisa kuti vanofanirwa kunge vachiita nguva yekuti vatarisise shedhuru yavakambobuditsa kuti wayedze kuti nzvimbo dzipiwe magetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswa nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kuda kushandisa gasi. Asi gasi racho tinoona kuti price yegasi inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFullard Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwe vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagona kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvo yekuti kana vanhu asi magetsi anovaranga asingawani. Asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, oro mishini yedu ikagona kuburutsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa, vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pada wafa kana kuti maimpota anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburitsa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka load shedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndo dzichange dzichiuya magetsi?
Patakabudisa iro bhara reload shedding takataura pamusoro pavo, tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana. Asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluenswa here kuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachisteshiri chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, tese kambani magetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvine zvichibuda. Handigoni zvangu kutaura nezvazvo pano iri zvino, but tichitarisira sondo rinoteera vagari vachatarudzisa kuona kuti magetsi kuwanika kwavo kunenge kwatani. Pane urongwa hwarongwa nezesa, urongwa hwarongwa pamwe chete nehurumende neRBZ kuti kunge dzibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyoyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFullard Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya nhasira pamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vachasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kugutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Mata emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato rezanu PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavagift konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhwarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau na Justice Antonia Guava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Zhwarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva 10 ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna. Dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna neavakonjana uye vatiwo mabharani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musarudzo sarudzo yemiri wechegut West Mparamende asive commission nona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gorera pera dare iri rikarasa nyaya yavo richiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tina kufara nekutonga kuHigh Court ikoko tikabva taya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara. Dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakawina sarudzo here dzekuchegut West kana kuti vadexanduna ndo vakawina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana neHigh Court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare High Court rinzwe nyaya yekuchegut West nekuti pane humbowo hweZEC hunoburitsa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti High Court ngaimzwe nyaya itonge on substance kwete maformalities kana kuti kwete matechnicalities. Tuda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegut West vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegut West ndiani.
Vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ari wakanonoka kuendesa magwaro kudare.
Ndidhapiwa nguva yekuti zvimbokwe nenzvegwa zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare asi ndahwa kuti mbhadhako wekusvika panguva inei uchange uchizobhadharwa nemagweta edu nenyaya kuti ndo angatinonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakaona mavhoti 10,828 vakonjana vakaona mavhoti 10,932 asi veZEC vakachinjanisa izvi. Izvo zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo veZEC vakabvuma kuti vainge vakanganisa mutemo wesarudzo unoti dare electoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo, ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombo avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey nekuWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa inoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo patichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloemfontein vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti izvi zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa neCity Council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26. Mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika maproblems akawanda especially kuma high density suburbs uko kunowanzoitika zvirwere zvakaitika sanana korela nezvimwewo zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumalbrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombe emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuti master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi tione kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura tushaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuro yeHarare haivape yambiro pane nguva, vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinzi ane mvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru, vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana paCongress iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava, iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai uye utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwidza mangwana pachigaro chavanacho pari zvino, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka. Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Linet Karenyi, amai Lilian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore, avo vange vari sachigaro wemadzimai akasarudzwa paCongress yakaitwa muHarare muna 2014, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwidzwa navaWashman Ncube, avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye paCongress, vatendai biti, avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza paCongress iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofarira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri hwemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora, avo vakasarudzwa semunyori mukuru paCongress ya 2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi wemusangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. vaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai, avo vaive mutungamiri webato iri. vaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo Congress iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navaTapiwa Mashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tabita Kumalo. vaChamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
Tinotenda Blessing. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navaDumiso Dabengwa vachiri vapenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muna Prasidis Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Nkwenkwezi 2019 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo nokho akulamtonga ongakwazi udabengwa iziqhawe esibili. Hayi khona lokuqokelelwa elihilo sibili ngemisebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla lezanupf kobulawayo ithi umoyi uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe elingavuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika oweZimex for 2 eChicago namhlanje.
Impulo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Then lo munye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Uhlelo Woza Friday liviki lomculi wengoma zomdumo o-hip hop osiza usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K. Inkokeli yebandla lezanupf kobulawayo ithi umoyi uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo. Ngakho ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku.
uDr Dumiso Dabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini zihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho sisekhinya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwaziyo ukuthi wona kuhamba njani.
Ilunga lezanupf umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uDabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazwe ehlukeneyo.
Ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba uDabengwa weve kade sinabantu abaseduze kakhulu isikhathi eside. Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo nokho akulamtonga ongakwazi udabengwa iziqhawe esibili. Hayi khona lokuqokelelwa elihilo sibili ngemisebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga leCentral Committee kuZANU-PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi uDabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele nxa bakhile ngekhaya baba lomahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo ebangani bayaxabana, kodwa ngomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle. Ngakho ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti mina njengangifishwa iminyaka esitshiyana ngayo, umuntu engimbone vele esengumuntu osenza izinto zakhe esekhulile, ngibona konke ngikhuluma ngifundisa lesikolo kwangincedisa izinto ngesikhathi sesibuyile ekhaya empilweni ukuthi azange sibonane ngokuthi asendane ezehlukeneyo nangangisiyangola yena wayese-Zambia mos but ngilahlekele ngoba kukho konke identifa la ma-problem ekhona nengimlanda ngimcele angcede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi wangkhona kweZimbabwe?
Ngibona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngathi, but mina ngazalwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Hayi, njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langayize kuya ekhaya waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasebenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, thina abanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuze imibuzo sibancane siphathe esikolo, saba nestigma yokuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kana kwahle kwalikhula sesiyengqondo yokutinaleyane ukuthi lawa abantu asebantu abalungileyo, salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlale nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hayi, lokhu ananti vele esisotsheni uvele nxa ukhuluma labantu abancenye noba isotsha veleka lingxenye nxa isotsha linika ikhomani kumele ithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hayi, sikithi emulini ibe ngumuntu osihlanganisayo lesibuthela time and again wezizwa oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe sisazane sijabula yela lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe sebeiselelweni?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umnewabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni koBulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Mathemadanda, umsekeli empandinambo obona ngendaba zabalwa impi yempukululeko, obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Mathemadanda, Minister of Defence and all Veterans.
KoBulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendaba yemfaka baba uDabengwa ukuthi ngakithi esifeneni kulonza ukubatha amaboko uzobamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
I-message kamongameli was clear from yesterday ukuthi ubaba uDabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingikalungisi lutho loba nxa kulungiswa kumele first bahlangane le-family bazothi i-family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So lokho awukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Inteke iza hamba uyothatha umsibobo. Angisoze ngibe ngama-dates but ama-arrangements are being made.
Lokho umnumzana Victor Mathemadanda, umsekeli kaphathi ntambo wendaba zezomvikela labalwa impi yenkululeko, ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi-ke amalunga ebandla lezapho labasekeli baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhayela amaqhawe selikhothembe sodela kodabengwa selulahlekelwe umthwakazo omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongo ezimbabwe obhedi dube efayimpilo kamuyi umnumzana dumiso dabengwa
usitshiyela isizungu dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntane enhlabathi
loba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imva yakhe ibethusile njalo ibachiye belesitholi umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrica jikelele
silahlekelwe njengeprovince silahlekelwe njengeparty silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe silahlekelwe njengamaAfrica uComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane ngumuntu owaziwa ngamazo omhlaba ngumuntu obelimele iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengopresident wethu
ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde uDabengwa ikakhulu ezembusazwe ezingelanzondo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wakuthola ukujabula kulelizwe lwelayo iminyaka neminyaka engaka into eduzama ukuyenza kuvuselela izapho kodwa zange kwenzeka ngokufisa kwakho sithi lalo uphumule eqhawe lakithi imisebenzi yakho siyayazi thina uliqhawe lamaqhawe uzohlala uliqhawe lamaqhawe phumula ndlovu phumula
amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho aphuphele khona
uholo oqotho leqiniso ubungayingwangeziwiji njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqediwe ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu
ngelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlapo
ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthola ukuphumula sikhule isikhalo esishiyele esona enhliziyweni zethu Dabengwa
Lenga kohla ke uhlelo Studio 7 Live Talk no 8 kusiya no 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 120 AM la ku 15775 kHz. Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eZimbabwe uDr Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGweru. UChamisa ukhangelelwe ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempelaviki. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Washman Ncube umnumzana Tendai Biti umnumzana Elias Mzuri kanye lomnumzana Tendai ikanye lomnumzana athenda ibithi njalo kuzakhethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lolo National Standing Committee uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumele sikaChamisa uDr Nkululeko Sibanda yena othi uhamba kahle umhlangano wabo
indlela zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu abantu lokho bese aphitheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo enthethisana nezitheleli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazo ngibona eziningi zankola sezifikile ngalesi sikhathi seziphitshe ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport kodwa ngibona kanti bonke asebefikile kwezimbabwe bebenemisile ukungena bebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga eMDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetyenzwe indlela leyalo yokuthi kuphawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibalo ezidleni kumbe othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Futhi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izihlelo zabo zilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo yikho lokho ezabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Veso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe lizabukhetha ngesonto?
Ubukhokheli bukhethwa ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa izihlelo ezifana lama-session, ama-plenary lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni kulungiswe esingakuthi ngama-policy leyajela yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lesemini lize lingani liyakhothama. Ngiye enye izindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho-ke ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Uphele zingichikilo bhanga kungela qembeleni liseke kulichayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athile e-Talent Vision kanye lelebulawayo City yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo elisuka kusigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe ungela qembu eleni elisekulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lebulawayo City lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo elishumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawayo City uTry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ubungekho lula.
Yathi kuhlangene amadoda sisamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo kodwa abantu abezidlala bo ayilakade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masukula uveze ukudana ngokuhluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu kodwa sithole wona lowo wodwa sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu le-Talent Vision lona lile miklomelo elishumi lane ngemva kwemidlalo eyisithupha. Kweminye imidlalo ezadlala kuviki lesikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo, iqembu leBinga Pirates lizemukela leBhosa 90 ngaseBinga, iqembu leMosi Rovers lizadlala leIndlovu yanyathela ngaseChinotimba, iqembu leAjax Hotspurs lizadibana leKhazmine ngaseChristian ngehola lechumi lambili, futhi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo, iqembu leMainline lizanqikelana leMakomo ngaseDingimuzi ngasePlumtree, futhi iqembu leMotomoto lizadlala leSiwu enkundleni yeMpumalanga ngaseWange, iqembu leZPC Wange lona lizahlaba ikhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leRentals lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium, iqembu leYata lizajana leFC Platinum ngaseRufaro, kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leManyika Diamonds ngaseNyamunga. Ngensonto, iqembu leTriangle lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseKibo, iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, iqembu leWange lizemukela leCapes United ngaseColliery, iqembu leDynamos lizadlala leLengezi Platinum ngaseRufaro, kuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzilibazisa kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo owalonyaka oka-2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube oweStudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela uhlelo lethu.
Yebo PJ, kunjani?
Ya, hayi ngiyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapha?
Ye, khona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile, kulabantu nje abangcosana abafike lapha embukisweni. Abafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya futhi bezedinga ama-birth certificates lama-passport, njalo bathakazelile ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi eminye ntambama kuzaba ke le business expo yabo eyabe lapho ke kulomhlangano bekhuluma beqophisana ngezamabhizimusi. Kuthi ke sokuntambama selimathunzi kuyabe sekule Clash of the DJs, ukuthi o-DJ babe chance ukuthi umculo okumangalisayo lapha. Siyabona ke sokuya kuthi ke ebusuku kwangkhona kube sokugidwa ke kuyabe kungazani kule mcimbi emningi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile awosomabhizimusi ukuthi bazongena lo mhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa ke bebelokhu besalungisele ukuthi baye khona ngale enkundleni lapho abafaka khona impahla yabo. So ke sebeqalisile sokuthi bayibuthele lapho kumele bekhona. Kodwa ke sibili ntambama kufika kuma-4 khonapho bona zani ke babe sebefakile impahla yabo eningi. Kodwa eningi yangkhona iyafakwa kusasa. Kuthi ke lamhlanje babe xophisana sibili bendikana amacebo e-business ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ntshela ukuthi singenzani ukuthi sithuthuke sonke.
Kulaba vele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jazz signal uvele ngijayisane la nje khonapha emnyango sanda ukufika. Kukhanya ngazani ke uzabuyezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani ke iyasilela. So ke kodwa ke singathi ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya ke abanye abavela khonapha kwele Melika, kukhangele ukuthi kulabanye abazavela kwele Britani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye ke la ku live talk engxenye.
Hayi hayi, kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile.
Okay. Did you want that was a
Friday my darling? Was a Uhlelo Woza Friday livikisi lomculo wengoma zomdumo o-hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K. Yena-ke ecula ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 u-Ezra Chisa Sanda.
Cherry,
usedume okwamagama kututhi zethunqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
ibizo lami lokuhlabela ngumsizi K elilibizo engalithiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona ngase ngisiyafunda isecondary school yami esizane high school nasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard High School emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza igree lami
ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza uMsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa i-Royal Sound. The Sound is Near okuthiwa nguVusa. Ilama album amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubasiselwa ophumelelo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 nge yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lo bhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamukela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple Music. Kusocial media mina ngingumSizi K kuFacebook, ku-Instagram Msizi K njalo kuTwitter.
Uyahlakaza uthinta ngaphakathi yiwo phela umdume we huha wakamsizi K usiza lokuhle inkomo phela onguye besilaye kuhlelo oza oza Friday mpela viki emnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Umhlobo wenkomo zami indaba yami ngeke yeke yeke lumutshe indaba yami ngeke ayeke yeke lumutshe if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you say it back lapha kuwe ngiyathanda.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade kuhamba ke lo mfana lo othiwa uMsizi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxedes Jeremiah. Ngizolitshiya ke ukuthi lilalele kuhlelo Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.